munhu wemapurisa emuZimbabwe unosemesa chaizvo. Vari vanhu vanotarisirwa kunzi vanenge vachienforce mutemo, vari kuenderera mberi, variwo vari kutanga kuhuna. Basa remopa haina kugadzirirwa kuti ishandisweyo kudzivirira magungano. Yakagadzirirwa kuti kana magungano achiita, vemutemo vange varipo vachikwanisa kunge vaziyawo paine nguva, vaite gadziriro dzakakwana. Asi tikutaura kuti manotifications akutoshandiswa kuti mapurisa azive kuti vanhu vari kuda kuungana ndevapi, tivakwanise kuvadzivisa nekunovakrasha kana vakaenderera mberi nekunoungana. So zvinhu zvinosuwisa.
Saka matambira sei kurambidzwa kwemusangano wenyu?
Hatine mathousands evanhu vanga arejista kuuya. Hatine maorganizations 37 vanga arejista kuti anoda kuparticipata. Vese ava patavaudza nenyaya yekumyikoko varatidza kuchitumwa kwazvo nekushora danho ratorwa nemapurisa edu, rinove danho rinotyora constitution yedu.
Chii chikuru chamaa muchitarisira kuita nekuungana ikoko kwamaa muchironga?
Anga tine zvinangwa zvitatu zvekunge tichiungana. Chekutanga chiri chekuraise awareness kuti vanhu vazive nyaya yekuti vajobscala kusungwa kwavakaita hakusi pamutemo. Vari mujeri dziri pamutemo, ipolitical prisoner. Vari muno nevari nyika dziri kunze vese vazive kuti ndo zviri muZimbabwe. Chepiri kwakuri kuedza kubatanidza vese vatsigiri vavasikala. Tavabatanidza tovapa gwara rekwati kufamba tichienda kuti tichaita sei, basa ratinoda kuita nderipi, kuti tipushe hurumende yemuHarare kuti ikwanise kuburitsa vasikala. Chechitatu tatichitarisira kuti kukungana uku kwevana vazhinji veZimbabwe vachitaura nezwi rimwe chete kunogona kuisa puresha pane avo vari kuita udzvanyiriri rekuchengeta vasikala muusungwa.
Matanho apa amaa kutora kuenda mberi.
Tiri kutoita musangano wechimbi chimbi nemakurukota ose ari muSolidarity Council kuti tivhiye nyaya iyi, tione kuti ndezvipi zvatingaiti. Asi chandagara ndanzwa nevazhinji vandataura navo izvezvi ndechekuti isu hatisi mapenzi. Kana ukakumbira ukanyimwa, ramangwana haukumbiri, unongotora. Nyaya yekusangana kwedu haidi mvumo kubva kuna angana kana ngana zvake. Inyaya yatakapuwa kodzero dzayo nebumbiro remutemo. Saka tichadzimara taona takungomita tisina kumbobvira tazivisa chero ani nani zvake, nekuti kodzero iyoyo yekusangana tinayo.